Nasi paita bata murefu bata mpfupi apo vagari vemubhangeti vaita achirwirange chekutandanisa zvikonzi zvekanzuru izvo zvanga zvichifamba nemotokari mbiri vachitora midziyo yavagari vane zvikwereti zvekanzuru. Mumwe mugari wekubhangeti vakenya stembo vanoti vacharamba vachidzinga zvikonzi zvekanzuru nekuti kanzuru haina kutaura nevagari kuti ichatumira zvikonzi. Vatembo vanoti kanzuru inofanirwa kunzwa matambudziko ari kutadzisa vagari kubhadhara mari dzinodikanwa nekanzuru. Vatembo vanoti kanzuru iri kuda mari asi havasi kutakura marara uye mubhangeti munogara musina mvura nguva dzakawanda.
Iwo vari kuda kuti bhadhare but hakuna maservisi avari kuita sei avari kuofa vanhu service livery vese very poor even if you check my roads edu. Vakaisa madhaka instead of gravel they are very mad maroads acho ari kudhibha. Kana isiri rain season yananga nedust dzimba dzakawanda dzakazara dust izvozvo ne dzimwe dzimba dzacho dziri kunaya dziri kupinda mvura then mabhini andakaa mabhini paanenge vada iwo saka hakuna chavarorisa chavari kukwanisa kuita.
Mumwe mugari wemumusha unogara veruzhinji wekuwadzana vacharles tom vanoti kanzuru yaifanirwa kunge yakaendesa vagari kumatare kwete kutumira zvikonzi.
Chokuya kuzobatira vanhu zvinhu vasina kunge vagara pasi nevanhu kuchikuru kanzwa ina simba ro semazireda kanzwa ina simba rokubatira vanhu zvino asi zvino kana ini ndatadzwa bata marents ndofana kuendesana kukoti nayo ndaendesana kukoti kanzwa yandiendesa kukoti kuti yenzwe chichemo changu from there kuti yezova ne resolution kwete kuti kanzwa ive ne resolution.
Amai Banda vanotiwo kanzuru iri kuda kuti vabhadhare mari inoita madhora makumi mana nemadhora manomwe pamwedzi paimba yavakapiwa muna 1960. Amai Banda vanetsana nezvikonzi pavakumbira chenji pafiriji yavo yanga yoda kutorwa.
Tukazokolekta chi zvinhu zvinoenderana nemari yenyu ndakati aiwa akazokolekta uyamukolekta asinondipa chenji pachinhu changu chamunenge maita sei matora. Chikwere chechi singapere kubva 1960 dzimba idzi pakapinda baba vangu zvimajurahoro aisimba emabricks nanhasi chikwere chirudzii zvakanzi vanga vane 235 yavo neopen track yanga yakazara vakomana ndopatatanga kuita rusha ndakati aiwa inini zvangu zvinhu hazviita sei hazvitorwe ende ndinoiwana kupi mari handiende kubasa handina mwana ari kuenda kubasa pari zvinhu izvi handina murume.
Amai Banda vanoti vana vavo vari kunyimwa mabasa nekanzuru iyo vanopomera kuti iri kutora vashandi vayo kwazvimba kumusha kwemutungamiri wenyika varobert mugabe.
Saka ndopatatanga kuita rusha ndopatanga kuuya vanhu vanhu vese kushanda muno muri kubva kwamurombedzi hamuna mwana ari kushanda muno.
Mumwe mugare wemubhangeti ati anonzi amai Christine vanoti vanofunga kuti kanzuru iri kuda kuvatorera dzimba dzavakasiyirwa nevarume vavo vakafa. Amai Christine vanoti nekuda kwemakore makumi matatu avagara vanofanirwa kupiwa dzimba nekanzuru.
Dzimba idzi dazaita dzedu ngadziite dzedu because makore atagara imomo last year ndakanzwa inini zvichitaura na akamirira kudepartment redzimba achinyatsotaura kuti munhu akagara muimba inenzi yekanzuru makore anekwana 10 and above dzimba dzadzavo but aiwanda dzedu dzimba dzadzisi kumboita dzedu why.
Zvikonzi pazvarohwa nekutandaniswa zvaenda kumapurisa emubhangeti avo vauya kuzochengetedza mukuru wekanzuru yebhangeti amai Josephine Chapkati. Studio 7 yatadza kutaura naamai Chapkati sezvo hofisi yavo yanga yakachengetedzwa nemapurisa. Kanzuru yebhangeti yakapa basa kukambani inotevera zvikwereti yeStar Security mushure mekunge yaona kuti vagari vakawanda vainge vasingabhadhare mari yemvura nekutakurwa kwemarara. Vagari vemubhangeti vane zvikwereti zvinotangira pamadhora makumi maviri kusvika pazviuru zvishanu. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti, ndini Arthur Chigoriwa.